Inini sechizvarwa chekuZimbabwe chakauya kuno uku kuti ndiwane rubatsiro rwokuti ndione ruraramo. Chinhu chinonyanya kundibata bata inyaya yeimmigration, magariro edu sevanhu nekuwana kumapepa kuti tive vanhu vanopuwa wandutso muzvakanaka. And process iyoyo yekuti tiwane mapepa ine zvinhu zvakawanda zvekuti masteps akawanda inotitadzisa kuti tete get to that level yekuti munhu unonzi wane mapepa yekuti uende kubasa. Kuti isusu tuzva kuti tinoshanda kuzvenichi uwane pekugara pakanaka, ukwanise kuchengeta vabereki wako. Zvino kana usina mapepa muno muAmerica, kwasiyana nekuSouth Africa kwokuti unokwanisa kutombodzokera, hapana kwaunokwanisa kudzokera.
Sarudzo idzi dzinenge dzakatikoshei, nekuti gore rino tiri kuona munhu wekadzi wechitema naiwo ari immigrant ari kukwikwidza kuda kuwana chigaro chekuva mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Munozvionawo sei izvi, nyaya yaSenator Kamala Harris?
Aiwa, ndii ndinofarwa chaizvo nokuti ndichiona Senator Kamala Harris vanondifungisa inini. Vanondifungisa the reason why ndakauya kuno kuAmerica, kuti ndizive kuti ininiwo ndokwanisa kusenza ndichiita zvinhu zvakanaka uye ndichikwanisa kuenda kuchinzvimbo zvakadai. One of the most common discussions that we have kunoku is my immigrants, the issue yekumabasa, uchiona kuti how do you get into certain positions. Panova kuita mavice president sanana Kamala Harris, senge nini ndiri mukadzi ndakuona kuti no, it's not only possible for me to get to a certain position, I can actually get to that set level, which is what we want for to build for our generation, which is the reason why we come here and stay here. So ndinonzwa kufara ndichiona kuti munhu mutema, munhu mukadzi ari kukwanisa kugarawo uye achiteererawo zvinhu zvichemo zvinotinetsa isusu sevanhu vatema. You want a community represent well enough of black people. Kana pane enough representation of vakadzi and vanhu vatema, they can be able to address these issues in a much fairer way.